Zimbabwe marati chikuru chikuru chekugadzisa matambudziko akatasana nenyika apo vakuru vakuru vemachechi pamwe nevatungamiriri vezvematongerwo enyika avo vanosanganisira mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, mutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaLaf Momadukwu nevamwe vaungana muHarare pamusangano wekunamatira nyika kuitira kuti nyika ibudirire zvakanaka uye murusununguko.
Vana vari kuneseka panguva ino takaema kudai baba wedu tinondokumbira ruregerero rinogokomuri ndokuti ngegwinyiso takavaona vana veishumba veiiswa musitirongo zvikatitambudza mukati mwemwoyo yedu kuti chiinyi choitika. Nguva imweni kushumba hapana chavanoziya. Tinondokumbira kuti vana vamwakatipa vakure kudai ngemakurire akaita mambo Jesu, Luke 2:62. Makakura mambo Jesu mukati mweruziyo, mukati mwekuti wane vanhu nemukati baba wedu mumwiri wenyu. Tinondokumbirawo kuti vana vamwakatipa baba wedu mutidetsere tikone kuvakudza kudai ngezvomunoda mwari. Mwoyo wangu mwoyo wedu unorwadziwa semabhishopi, semacaptains of industry, semaleaders, senations. Tichiona vana vedu panguva inoi baba wedu yekunaya kwemvura vamweni vechiri kuwange ngwena kuenda Joni kootsvake zvekupona ndizvo. Asi vana vevapfumi Mwari vanomburuka ngendege. Mwari tiregererei, tinokorera. Tinokorera Mwari, tinode kudetserwa ndimi. Vana vevarombo vanoryiwa ngengwena, kuryiwa ngemhondoro mukore unou. Vedu vechidarika ngezvikepe, vedu vechimbururuka nendege.
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, mati musangano ndewokuunza Zimbabwe yose pamwe chete kuitira kuti paitwe hurukuro dzekutsvaga nzira dzekupedza gakava riri munyika.
Hokero yataita iyi yanga iri yekuti tiparure nyaya nyaya yekuti nyika yedu yeZimbabwe ikatanga kutaurisana. Nekuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvagadzirisika. Makakava atinawo munyika ari kukanganisa zvinhu zvakawanda. Saka tanga tichiti isu semakereke tigadzire nzvimbo yekuti inzvimbo yekunamata, asi kumutsa mweya wekuti nyika ingatanga kuwadzana zvekare.
Vamutata vati kunyange hazvo vamunangagwa vasina kuuya mbune vafadzwa nekubudirira kwemusangano uyu. Vamutata vati danho repiri ravachatora semakereke nderekugara pamwe chete navamunangagwa navachamisa vokurukura zviri kunetsa munyika.
Tinofunga kuti isu nyaya yabuda apa inotoda kuti tichibva panapa tinonokokera vamunangagwa navachamisa kuti vasangana manzwa vese vachitaura kuti ndozvavanotarisira. Saka makereke akamirira kuti vachiita izvozvo. Ndofunga ndo next step yatinoda kuti titore. Tiri kuti utungamiri hwemakereke tigadzire tione kuti ndevanani vangaenda. Vanoona mutungamiri wenyika kuti zvingaita zvarini kuti vasangane navachamisa kuti bopoto iri ripera.
Vachitaurawo pamusangano uyu, vachamisa vatenda vedzisvondo nekuumba mukana wekuti nyika iite hurukuro dzekupodzana pamwe nekuumba nyika.
Pagungano ranhasi taona sokuti inhanho yokutanga yebasa ririkuitwa nemakereke. Tinotenda makereke nokuti makereke haana kuakarerekera. Makereke kunyanyanyanya ZCC vanaida soso vana ABC vaita basa guru zvikuru rekuunganidza vemapati, rekuunganidza vatungamiri vakasiyana siyana. Ndo zvatinotarisira kuti zvivandudzwe zvigadziriswe zvakanaka, tikava nechechi yedu ichitungamirira zvepanyika kuti tikwanise kufamba tichigadzirisana, kwete kuushawo kunze. Asi kana zvarambawo zvine zvakuda kuti vokunze vabatsire kuti nyika yedu igadzirisane. Nyaya yegakava riripo rigadziriswe, nekuti harigadzirwi nenyaya yekuti tive tichiviga misoro yedu muvhu semhuka inonzi ostrich.
Vachamisa avo vasina kuenda kumusangano wakakokerwa navamunangagwa nezuro vatiwo hazvibviri kuti pasati pave nekuvindikana vokokwa kunzvimbo yakarerekera kubato reZANU-PF.
Chinonetsa pastate house ndechekuti inzvimbo yakarerekera divi rimwe chete. Haugoni kushedzwa kumba kwemunhu wonzi uya tizotaura nemamu nekusanzwisana. Ko kanopinda mukatadza kubuda mumba make saka itsola kuti zvino izvozvo titange tagadzirisa kuvimbana hakuna munhu anongoti ngatitamba tose tichatawirirana ngatiwirirane mafambiro tawirirana chechi ndinogona kutibatsira kuti yananisa tawananiswa pamwe chete tochitanga kukokana kudzimba kungava kudzimba dzinogara vamwe kana kudzingagari vazhinji izvozvo zvinozouya asi tambowirirana kuti donzo rinofanira kugadziriswa mberi chokutanga chechipiri pane nyaya dzakawanda ndine maMT kutaura kudai andinotungamirira asi kurara mudzimba vamwe ari muzvitokisi izvozvo zvoda kuzvigadziriswa nokuti hatigoni kutaurirana umwe akasungwa muromo hatigoni kutaurirana umwe akasungwa maoko saka toda kugadzirisa nyaya yokuti mauto edu anoita basa rakanaka munyika ngaadzokere kumabharaki munyika mawane runyararo vanhu vofamba zviri nyore vanhu vakatongwa nekuti inyaya yekuti uri basa rakati zvagadziriswa izvozvo nyika yedu inofamba zvakanaka
mumwe wamadzimai apinda mumusangano wanhasi achibva kuguta rebulawayo amai nani mukadza vati zuva ranhasi ravapa tariro yekuti zvinhu zvinogona kugadzirisika munyika asiwo vati havana kufara nekusauya kwemutungamiriri wenyika kumusangano wanhasi
dai vauya kwazvotaurwa sevanhu vese tiri pano pano semunhu anga tadaidza tese dai avouya ndakura kunge kuti kusauya kwamedva rokutiti uyu hana kuyawo kwavo nezuru saka ndoda kutiwo ndisaende kwaari kuda kuenda ikoko saka ine hazvina kutibata zvakadai vauyavo vapresidendi venyika vakauyavozvokuvanuvazvitaurano nevanhu varipa vakazova mashoko achitaura nemabhishop nevanhu vekuchitechi vose vanhu vechitechi vanoda kubatanidza ivo semutungamiri vanoda kusimudzira ivo semutungamiri kuti vaite wisdom vakapiwa vakuda kutonga newisdom yamwari ndokubvazva zvingangofamba
vataura pamusangano uyu vakamirira vechidiki muzvare namatai kwekweza vatiwo shuviro yavo ndekuti panotaurwa zverunyararo pataurwe chokwadi chezvakaitika vati zvakakosha kutaura kuchikorwa kwakaitwa kodzero dzevanhu vakatyora kodzero idzi vobvuma pamwe nekukumbira ruregerero pasati pataurwa zverunyararo
isu vechidiki tinenge tichida kuti tisvike panzvimbo panenge pachitaurirwa vanhu chokwadi tinenge tichida kuti vanhu vatangire pakutaura zvinhu zvakaitika sezvazviri vanhu vakwanise kutaura kuti kana paine mahuman rights violations akaitika kana paine vanhu vakakuvadzwa kana paine vanhu vakafa kana paine vanhu vakakanganisika tikwanise kutanga tazvitaura izvozvo nekuti usually vanhu vanokuvara kana panhu pachinge paipa kana panhu pachinge pava kuita noise vanenge vari vanhu vanenge vari vana vechidiki saka tinenge tichida kuti tange tabvuma kuti zvichikuva pakakanganisika nekuti hatingangosvike panzvimbo tichanga kuti peace peace tichiudza vanhu tiregererai regererai but hatisi kuacknowledge kuti pane zvakaitika hatisi kutaurirana uyezve kuti vacho vakakanganisira vamwe vachazvita sei saka isusu vechidiki tinenge tichida kuti nhaurirano yepeace ive holistic include zvinhu sezvakaitika include vakakuvara vakakuvadzwa include maaspects ese aya kuitira kuti zvive zvinhu zvekuti tinenge tinasofila kuti tarepresentwa uye vese vedu vinenge richinzwika
vachitaura vakamirira vamunangagwa amai opa muchinguri kashiri vati zvaitwa nevedzisvondo zvakanaka uye zvakakosha sezvo zviri kubatsira mukubatanidza vanhu vakakurudzirawo kuti munhu wese ave nechekuita mukuunza runyararo munyika
constant interruptions and prayer of this nature are positive and will help foster continued dialogue between government, the church.
Kusangana neminamato yakadai zvakanaka zvikuru uye zvinobatsira panhaurirano pakati pehurumende chechi nevanhu vese makungano akadai anotibatanidza sevanhu vamwe
vedzisvondo vanamatirawo mutungamiriri hwakanaka munyika kupedzwa kweuori pamwe nerudo munyika musangano uyu wakokerwa nezimbabwe council of churches zimbabwe catholic bishops conference evangelical fellowship of zimbabwe pamwe neyudha ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rusendo Mawere.